Mugwaro rakaburitsa nechitatu sondorino mukuru mubazi iri Dr. Josephat Nyika vakabvuma kuti wandu wemombe dziri kufa pamwe nekubatwa nechirwere chejanuary disease uri kuwanda mumatunhu ose ari kunaya mvura zvakasimba munyika kunyange vasina kupa uwandu hwacho. Chirongwa chekurwisa chirwere chejanuary disease chinonzi National Declaration of War Against Janvary Disease icho chisati chaparurwa zviri pamutemo. Asi patabvunza kuti mombe ngani dzafa munyika kusvika pari zvino, Dr. Nyika vanoti kusvika chishanu svondo rapera mombe dzinodarika 403 kana kuti 403 dzainge dzafa mumatunhu maduku emudunhu reMidlands chete.
Report you put it first 2 weeks here. No, we put on here by you. It was the first 3 weeks. We get our report every week. That I had 403 in the last. That was the accumulative total. I mean, number is just the one among one. But if I got an opportunity that the whole numbers are coming down.
Dr. Nyika vanotiwo vanovimba kuti vachakunda chirwere chejanuary disease sezvo vari kumanikidza varimi kuti vadzibise mombe dzavo katatu pamasvondo maviri zvichienzaniswa nezvagara zvichiitwa zvekudzibisa kamwe chete pasvondo. Pamusoro pazvo vanoti vane mishonga inokwana gore rino vachiti vane mumwe mushonga wekuzora mombe kuti dzisarumwe nezvikwekwe unosvika makirogiramu miriyoni imwe chete nechidimu kana kuti 1.5 million kilograms.
Oya sendiri kutovhidhisa mombe zvakasimba 3 times in 2 weeks when the normal dipping regime for this time of the year in a very weekly dipping. In Kaios, 1.5 million kgs, those that include this year.
Dr. Nyika vanoti vose vasinga dzibise mombe vachasungwa sezvo mutemo uchivabvumira kusungisa vakadaro.
Vanhu ngavadzibise mombe. Mutemo unotitendera kuti tisunge vanhu vasina kunge vadzibisa mombe mari. Engage, bring awareness, education, and the farmers are complying. Things are looking good.
Mudunhu reMashonaland and West, chirwere chejanuary disease, chinonzi, chave mumatunhu madiki mana, anoti Urungwe, Makonde, Chegutu, neMondorongezi. Asi mukuru weboka revet mudunhu Dr. Tokozani Swela vanoti havasati vapedza kufamba matunhu ose kuti vazive huwandu hwemombe dzafa mudunhu rose.
If I had to cover, you know, the provinces were 76, one shika on the ground. So that's the next 2 weeks. Kwanda famba kwese kwese iripo, Urungwe, some distance, not all of which are fast. Mondorongezi, part of it.
Mumwe murimi wekuHurungwe vaGraham Svosve vakambofirwa nemombe 6 gore rapera kukasara 2 chete vanoti mishonga wedhibha uri kushandiswa iye zvino hausi kushanda zvakanaka sezvo mombe dziri kufa kunyange dzichidhibha.
Dzangu dzanga ndakazasara 2 kadzanga dzapera. Taispraya madhibha ari parefu taispraya but mishonga yacho yakakurirwa nezvirwere kwete kuti tanspera dhibhi. Mushonga waichaurwa yacho ka yaikurirwa zvakazozivikana papa yekuti yese yatanga tichiudzwa kunzi inoita yanga isingaiti because asi achitenga mishonga yacho yaiprescribewa kusvika zvazvonoko zvino iri kutengwa imwe iyo iri kuita vheti ichitaura zvayo ndosaka nyika yakava nedisturbance taikudzwa mishonga yanga isiri iyo asi yataiudzwa yacho kunzi tenga yakadai musanganisi mudai yaisashanda.
Mumwe mugari wekusanyati vanomo gore vanoti hurumende haifanirwe kungonangana nechirwere chejanuary disease chete vachiti musanyati manesa nechirwere chemombe chered wet icho chinoonekwa nekuita weti neropa.
Red water ndo iri kunoti January disease. Red water hadzipare dzakatombofa mazuva anwa. Red water inoita muweti neropa.
Chirwere chesteiloriosis chinozivikanwa zvikuru nezita rekuti January disease chimwe chezvirwere zvakawanda zvinobata mombe uye chinotapurirwa nezvishambwe kana zvikwekwe zvemunzeve izvo zvinozopedzwa nekudhibhisa mombe mumvura ine mushonga kana kudzizora mushonga. chirwere ichi chinonyanya kubata mombe pakati pazvita nakurume. Zimbabwe yakamboita mushandira pamwe nesangano re-European Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe ye-Food and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy icho chakatanga muna 2019 chakapera gore rapera. Nekuda kwerubatsiro urwu, Dr. Nyika vanoti chirwere cheJanuary Disease chakambodzika nezvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana kana kuti 47% muna 2021, zvikamu makumi matatu nechimwe kubva muzana kana kuti 31% muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.